Shiva, Shiva, Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva, Shambho. Mahadeva, Shambho. Mahadeva, Shambho. Mahadeva, Shambho. Jaya, Jaya, Shiva, Shambho. Jaya, Jaya, Shiva, Shambho. Jaya, Jaya, Shiva, Shambho. Jaya, Jaya, Shiva, Shambho. Mahadeva, Shambho. Mahadeva, Shambho. Jaya Shiva Shambho. Jaya Jaya Shiva Shambho. Jaya Jaya Shiva Shambho. Jaya Jaya Shiva Shambho. Shiva Shambho. Jaya Jaya Shiva Shambho. Jaya Jaya Shiva Shambho. Jaya Jaya Shiva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva Shambho. Shiva, Shiva, Shiva Shambho. Shiva, Shiva, Shiva Shambho. Shiva, Shiva, Shiva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva Shambho. Jaya Jaya Shiva Shambho. Jaya Jaya Shiva Shambho. Jaya Jaya Shiva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva Shambho. Jaya Jaya Shiva Shambho. Jaya Jaya Shiva Shambho.